Mavambo matsva. Johani mumwe wavadzidzi vaJesu vokutanga wakaburitsirwa kunze nokuda kworutendo rwake. Rimwe zuva wakati achinamata, Jesu akazviratidza kwaari akati, "Usatya, ndakange ndafa, asi tarira, ndichiri mupenyu uye ndine simba pamusoro porufu." Johani akaona denga rakazaruka, akaona varwi vaSatani nehondo huru vachirwisana naMwari. Asi varwi vaSatani nehondo huru vachakurirwa vagokandirwa mugomba romoto usingaperi. Ipapo Mwari uchatonga vanhu. Aninani wakamboberekwa, uyo nouyo une zita risina kunyorwa mubhuku youpenyu uchakandirwa mugomba romoto usingaperi. Pachave nedenga idzva nenyika itsva, apo Mwari vachagara navanhu vavo. Vanhu vachaona chiso chaMwari. Mwari achapukuta misodzi yavo. Ipapo hapazovi nokurwadziwa, kusuwa kana rufu. Hapana chakaipa chichapindamo. Pachave norwizi ruchayerera ruchibva kuumambo hwaMwari. Vanhu vachauya kuzochera marwuri kumativi ose orwizi. Kune kuchava nomuti woupenyu, apo vanhu vachauya kuzodya muchero. Jesu akati, "Ndini mavambo, ndine magumo, uye ndinokurumidza kuuya."